Vachitaura pakupera kwemusangano wenhepfenyuro idzi muHarare, mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Muzvare Vivian Marara vanoti vakaita chisungo ichi sezvo vaine vimbo yekuti hurumende yamunangagwa ichavapa marezinesi.
Taona kuti zviri nane tishandise masaisai anenge internet kuti tikwanise kubroadcasta zviro zvinobva munharaunda dzedu. Ende zviro izvi tichazviita sezviri kungoita vazhinji vari kuenda paintanet vachinoita mavhidhiyo avo, vachinoita maaudhiyo avo vachiisa panhepfenyuro iyoyeyo. Nokuti hapana mutemo tikatarisa Zimbabwe unotitadzisa kuti tiende paintanet tichinoita izvi.
Muzvare Marara vanoti semaonero avo, hurumende yamunangagwa inenge inoda kusiyanisa maitiro nehurumende yavaRobert Mugabe, iyo yange isingade kupa marezinesi kune vhenyuro dzematunhu. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vanaijona yamutumbu vaudza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nevhenyuro dzematunhu.
Kunyange zvazvo mune zvaitika munyika kuti maane utungamiriri hutsva, chokutanga isi ticharamba takashinga mukutsikirira nyaya yedu yekuti vari kutepfenyura vakwanise kupihwa magwaro ekuti vakwanise kutepfemura mune zvakanaka. Chepiri, vati ivo aiwa takamirira kuti basa iripfuurire mberi rekuti vatipe magwaro. Timbopfanotepfenyura tichishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana, kufanana naFacebook, kufanana na WhatsApp, kuti basa iri risamire, tigare takagadzirira kuitira kuti patropiwa malaisensi hazvinge zvinge zviri nani.
Mumwe mugari wemuHarare, amai Rumbi Mapfumo, vanoti vanotsigira danho renhepfenyuro idzi vachiti havasi kufarana nhepfenyuro dziripo pari zvino.
Tiri kutokumbirawo purezidhendi vachava kuti vape malaisensi maradio stations dzakasiyana-siyana, kunyanya Studio 7. Toda kuti ibroadcaste muno munyika. Inotipa nhau dzakasiyana-siyana dzisinoselectwa nedzimwe stations dzatisinganzwe, but Studio 7 inopa news dzose. Saka tachikumbirisawo kuti dai vavapa malaisensi vabroadcaster, taitawo choice pamastations awedwe.
Vanomirira mabvuku muparamende zvakare vari nhengo yekomiti inoona nezvekuburitswa nekufambiswa kumashoko vaJames Maridadi vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuti hurumende yeZimbabwe inotadza kutevedza mutemo wayo wekuti ani nani anoda kutepfenyura anofanira kupiwa rezinesi.
Munhu wemudare remuparamende ndinonzwa kunyara, nokuti handifani kunge ndichitobvunzwa mubvunzo uno kuti vanhu vanofanira kunge vachitoona malaisensi kare. Mutemo uri pachena, bumbiro remutemo remuZimbabwe riri pachena, asi handizwi kuti chii chanchiitika kuhurumende kuti itadze kupa vanhu marezinesi emacommunity radio stations. Zvinhu zvakanyanyisa kushata. Ndo patinotaura paya kuti hurumende inosungirwa kuti iteedzere mutemo wenyika.
Bumbiro remutemo wenyika rinopa mukana wekuti wese anoda kutepfenyura apiwe rezinesi, asi hurumende yavapo yavaMugabe haina kusunungura masaisai. Sangano rezakras rine nhepfenyuro dzematunhu 22 uye hapana kana imwe yadzo ine rezinesi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.